vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamwe nemapurisa nhasi muHarare vakazembe vati hurumende yaudza mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo uye kuti vasunge vose vari kuita mhirizhonga pasina kutarisa kuti vabuda mumba mani kana kuti vanobva kubato ripi.
Tapa masimba tataura nakomishina general wepolisi vamatanga kuti wese apara mhosva ine zvokuita nemaelections atakatarisana nawo emusi wa23 nyamafufu gore rino ngaasungwe, ngaaende kuchitirongo, ngaaende kumazita redzimhosva.
Vakazembe vati mapurisa haasati okwanisa kubudisa mazita evasungwa nekuti zvinogona kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuitwa. Zvichakadaro mhirizhonga munyika inonzi iri kuwedzera apo kwasara mazuva 10 chete kusvika musarudzo. Vemapato anopikisa vachiti vatsigiri vavo vari kurohwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezanupf. Mutauriri weTCC vaGift Osalo Siziva vati mhirizhonga iri kukwira kumatunhu akaita seMasvingo, Harare, Midlands pamwe neManicaland. Uko kwakarohwa vatsigiri vavo vakawanda nezuro uye mudungu wemotokari dzavo dzaiva nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa wakatemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Zvaakuratidza kuti ZANU-PF iri kuvhunduka, vari kutya. Ndosaka muchiona vatanga mhirizhonga kuda kupwanya mota dzedu, kukuwadza vanhu, kuvarua, kuchizira vanhu.
Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati bato ravo hariiti zvemhirizhonga uye panyaya yanezuro yekuGlenview 7 vachakamirira mapurisa kuti apedze basa ravo vozoti vopadivi ravo.
Ichocho chiitiko chekuti kwakatoitika musindo pakati kakashaya zvinhu zvisingatifadzi isu semhuri yeZANU-PF nekuti mutungamiri wedu ari kukurudzira runyararo nekubatana.
Mapato anopikisa anoti TCC neNCA mumasvingo ari kuti bato reZANU-PF rine nhengo dzaro dziri kufamba nemidhudhudhu dzichiro vatsigiri nekushungurudza vatsigiri vavo kubhikita kwagutu nekwachivi. Vanoona nezvesarudzo muTCC kubhikita vadyo nemupanduki vati nhengo dzeZANU-PF dzine zvimudhudhudhu dzinopfuura 20 dziri kugara pachikoro chekwachikoku dziri kushungurudza vatsigiri vavo.
Kuno kubhikita zvinhu hazvida kumira mushe. Kunyanya kubhikita East kune vanhu vakauya nemamotabhike vanosvika more than 20 vari kurova vanhu vakapfeka regalia yeTCC nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeTCC vari kurohwa.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri weNCA munyika uye vari kukwidza musarudzo dzenhengo yeparamende vakamirira bato ravo iri kubhikita West vamadhog Chivasa.
Sebato reNCA riri kukwidza riri kubhikita, tiri kuti zviri kuitwa izvi hazvisiri pamutemo, zvisifani kunge zvichiitika uye tiri kukurudzira vanhu kuti vasachiyidzirwa kunzi kwanzi vavhotere ZANU-PF.
Kwagutu nhengo yeTCC iri kukwidza musarudzo dzeparamende kugutu East vaGift Goreze vati motikari dzavo dzakadzingirwa nezvimudhudhudhu zvisere zvaive nevanhu vaida kuvarambidza kuenda kumusangano wavo.
Tizakakomana nezvimudhudhudhu 8 vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF vakabva vatanga kudzingira imwe mota yedu yeyelo and as if not enough vese vari 8 vakadzingirira vachidzingira vakomana ndobva vatiza nekukembe emapurisa.
Asi mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vapepukai chiwewe vati bato ravo harisi kuziva kuti vane zvimudhudhudhu ava ndivanani.
Avo vamuri kuti vari kufamba nezvimudhudhudhu avo hativazivi, hatina vanhu vedu veZANU-PF vatatuma mumadistricts edu.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwachidhewa vati vanga vasiri muhofisi uye hasati vanzwa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya munyori wesangano revakarwa hondo verusungunuko vaDouglas Mahia vati vari kutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF musarudzo dzegore rii. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzavo muchinoi nhasi vaMahia vati sangano ravo riri kuronga kuunganidza vanhu 2 million vachafora mumigwagwa yeHarare munguva pfupi inotevera vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vaMnangagwa.
Zuva kana zvaita kuti tese tinofanira kuya kuHarare tora kuisa 2 million muHarare. 2 million.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti kukwira kuri kuita mhirizhonga kunogona kukanganisa sarudzo zvinozoita kuti dzisatambirwe nevamwe zvakanaka. Zvisakadaro mutsinda weAmerica muZimbabwe wati uri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dziri kwomwedzi uno. Mumatoko avaburitsa patadhemutande reX iro raimbozikamwa nekuti Twitter muzinda uyu wati unokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti asimbise nyaya yerunyararo mumashoko pamwe nezviito uchiti vana veZimbabwe vanofanira kubvumidza kutsvaka rutsigiro murunyararo. Nakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.